kuona kwatiri kuita ndekwekuti rapid result testing is quite expensive kana ichiitwa nemaprivate providers of this service. Vazhinji vatabvunza vanoita matest acho vari kuti vanoda mari inokwana kuita US$25 for the cheapest, and for those who are more expensive vari kuchaja US$100 for one test. Izvi zvinogona kuremera makambani akawanda zvichienderana nekuti vanoemploya vanhu vakawanda sei.
Semaonero enyu, poitwa sei kuti vashandi vakwanise kudzokera kumabasa?
Maonero edu ndeyekuti dai government yanga yaita subsidize testing iyoyi, kana kuti testing yaitwa nehurumende kuitira kuti zvichipire makambani, nokuti makambani mazhinji agara atoomerwa nekuti anga asiri kugenerate revenue panguva yanga akavhara ari mulockdown, kana kuti business ranga rakadzika chaizvo kune avo vanga vachishanda. Saka iyi imwe cost to business which is going to affect many businesses negatively.